Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reZifa vanoti chikwata chemaWarriors chakadzoka munyika nezuro uyezve chikatambirwa nemufaro nevatsigiri venhabvu mushure mekutora ivo mukombe weCOSAFA Castle Cup. Ngatimbonzwai kubva kuna Colisani Gwesela vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reZifa.
Takagamuchirwa nevanhu vakawanda chaizvo vaifara, vakagamuchira trophy, somza trophy ya wakatora mafoto nayo. Pava Benson Duya wakamirira Minister of Sport and Recreation vanga varipo kuairport vachitigamuchira nevamwe vakuru vekuZifa nevamwe vakuru venhapfu. Tinotenda vanhu vese vakauya nezuro kuzotigamuchira. Tine mufaro mukuru wokusumudza COSAFA Castle Cup Stage 5.
Pane zvamuri kurongera here vatsigiri venhabvu vasina kukwanisa kuuya kuNarare International Airport?
Hapana chatingarongera vanhu pare zvino, but tinoti kana munhu uchida kutorwa foto uchida kuona cup unongouya kumaofisi edu eZifa tongokuratidza cup. Tinowanikwa pa160 Enterprise muchisipiti. Iko zvino vakomana vakawanda vacho vaitamba kuSouth Africa vadzoka zvakare kucamp kuti vakadzire kunotamba kuNamibia patournament yeAfrica Nation Championship chat.
Aiwa, kana musati mafarira Facebook page yedu yeShona, endai paFacebook moenda pakanzi VOA Shona motsvaga pakanzi like modzvanya ipapo. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.